Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeluza nasi China nyamavuvu 30, 2018. Vanhu vakawanda vanofa mutsaona yemumugwagwa kukadoma. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma vaConstantino Chiwenga na vaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo muhurumende. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzoshora kugadzwa kwekomisheni yakaumbwa navamunangagwa kuti iferefete mirizhonga yakaitika musi wanyamavhuvhu 1, 2018, iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa mushure mekupfurwa nemasoja. Nyanzvi idzi dzichiti vamunangagwa havana kutevedzera mutemo. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya rwendo rwavamunangagwa kuChina panguva iyo dzimwe nyika dzepasi rose zvikuru dzekumavirira dziri kugunununa neurongwa hwenyika iyi hweBelt and Road Initiative. Vashandi vemumabhanga voratidzira vachiti mari dzavari kupiwa ishoma uye mashandiro avari kuita avanoti haana kunaka. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika uye zviri kutarisirwa nemadzimai muhurumende yavamunangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.